Magori Koleza haakwanisi kugadzira dambudziko richavasimbisa mari yeZimbabwe nekuti tikazviongorora vanhu vazhinji vari pamusika mutema wekutenga foreign currency vanhu vari kushanda mabasa akasiyana-siyana vanova vari mumainformal sectors nevari mumakambani nekuhurumende vechida kuedza kuchengetedza kushava simba kwemari yavanonga vatambira saka magold coins ari kuda kushandiswa senzira yekuti vanhu ivava vasaenda kumusika mutema sezvo zvakaitwa nehurumende vatenge gold asi dambudziko riripo ndelekuti vanhu ivava havana mari inosvika $2,000 yekuti vatenge magold coins nekuti vanotambira mari shoma shoma kwazvo
zvinorevei
saka zvinoreva kuti vanhu ivava vachangorana kutenga maUS dollar anonge achikwana papepa yavo yes onga shoma zvayo pazuwani kana itenga kana kuti $80 US kana kuti itenga $50 US asi kana vaendepo nuhundu hwavanonga vari mumaketi vechiva kuma 7-8 million people imari yakawanda inokwanisa kuzungunisa rate yekublack market chimwe ndechekuti pane dambudziko rekuti rate inoshandiswa kubank pakutenga magold coins ichinonzi official exchange rate iri pasi peblack market rate ne100% saka zvichireva kuti pane mukana futi zvakare kuti vanonga vane mari kunyanya vaya vari mumaprojects ehurumende nevanhuwo vanonga varivo vane mari dzakati wandei vanongarwanga pamutown vanokwanisa kutenga magold coins aya paanozonge azomachure after 6 months vanovatengesa nerate iri pamusoro votenga futi mari kumusika mutema vodzoka futi back zonotenga magold coins
saka pangaitwe sei neRBZ kuti vanhu vave nechivimbo nedhora remunyika
dambudziko aisirei RBZ zvachose vanhu havakwanzwisisi ipapo dambudziko ndeveministry of finance ndivo vane mari yavari kushandisa kubhadhara vashandi vari kugadzira nevari kusupply hurumende vanova vanozoenda pamusika mutema vanotenga mari voita chimbivamutengo